Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Ngana zakare maniro anasi uri musi wechipiri chivabu 25 2021. Makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varauraya vari vakauraya vakafutira vakavhara tsime iroro vakavaka kerenge pamusoro vachichatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafala amuka tavaka mutsvaranidzo wavo pano pavai mamvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere, asi zvese izvazvo reve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrika dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Iripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi uko kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwe zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukana wokupararira kwechirwere cheCOVID-19, vaMnangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti takachengetwa pane kereke iripo chechi iripo iyo makare kare neanaenda vachirwa navavuyi vasina mabvi ndopavaivuya papa pane tsime ravo nomuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura. Vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakavaka kereke pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafala amuka tavaka mutsvaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vangavauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizouya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi. Zvinova zvakaitika zvichizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vati oruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezwa watotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti uremekezi rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubanayo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana mamwe aya ekuti vanga vaitarisa kuti ndimbuya nehanda here kana tavasi aisiwo mufananidzo wobuya nehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa ina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa nekuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana statue yaMandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vengi vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vengi vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chiri kutisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimurenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika dai mari yestechui yamboiswa paside yanogadzira rodhi kana kuti yekwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya hawarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa naSisu John Rhodes kutanga muna 1889 hondo iyi ikazotsveriridza muna 1896 na 1897 vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi vachiti madzishe anofanira kuchengetwa vachiti mukuru mukuru hangaigare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare
vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANUPF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuya vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, uori, pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Africa dziri kuenda mberi. Ndoziva yanga yatsvinyirirwa kwenguva yakawanda asi ekuzvitonga uku kwatipa masimba ekuti tishande tese. Ndobvuma kuti maproblem tinawo asi tichienda mberi achapera. Kuna vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimefungwa zvinofura zvetu zvichaitaka.
Nhengo yeZANUPF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarisi zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi dzanyaya iripo ndekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka my instability that took Tara I had to go a chitika mono Africa Mugaman Natsuma Tarisisa. Ano wins I never knew why. Weshia kunoko wechita kuti susu tisawirane tirambe tichikongwa.
Mutauri webato re MDCT pa witness tuwe vati bato rao rinopokana nevanoti zuva reAfrica Day harina kukosha vachiti zvisine nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda dzemuAfrica bato rao rinokoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi.
Pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeAfrica, asi izvozvo hazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana nemachallenges esatinawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usikasviki munoziva ivhe nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena. Asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimba rashe matarusi vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka.
Vanhu vakawanda vari patseko ende vari parumana nzombi vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati kamwe dai ndandisina kuzvarwa muAfrica. Asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu izvi hazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiyira kuvanhu nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro rwevachena uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguwa iyo vakaremara vakawanda vari kushaya cheuviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika. Mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipanya inotevera.
Va Brian Setole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa unyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. VaSetole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugomo aya pane vari kugadzira ma window sills acho aya ma tombstone aya ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndozosanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus bonding compound yacho inonama futi iyoyo ndinogadzira negranite stone iyoyo.
VaSetole, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongeswa top cell chet. Then grout yacho again tunogadzira ne granite stone iyoyo inovoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
mudzimai wavo Amahino Musasitole vanova parutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
Kusanganisa sometimes even my two states I use my own hands kuti ndimixe even simba vana simba semunhu anenge ari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema nekusona zvese kuti zvinhu zvete zvizobudikira zvese zvitonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole Amai Gladys Chibongodze vekuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira taila adhesivu ya misi store ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Kasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nekuti vanoshandisa topsoil. Saka sisi ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFolk Foundation iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 chete vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebhizinesi rake ochienda padhore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova bhizinesi rake. Even mainvestor ndisati ndamboona investor nongo achingoti you have a good idea ndoda kukupa mari, mainvestor anotanga achikuya achitaura kuti ok pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vari mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs panofanira kunge paine mafoms ari kumadistricts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda. Izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro bhizinesi ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 1,139. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kubatsanura nyika iyi. Vamwe vanhu varikuda kuti Nigeria ipatsanurwe. Vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwedzi iri pasi pemiviri urongwa wemitambo yeOlympic Games kuti huitwe kuJapan, varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana peuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaita chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya zveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo hwejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko, chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinanho chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yikuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana chitaura zvemeans of production tikutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sana ngoda gold zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kuma markets kuti wane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pachezvayo it's a big market. We market in more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tiri kuproducer madomasi, mazai, oma chickens tichienda kuDRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure iyi inosanganisira migwagwa. Chimwe chinofanira kutariswa inyaya yemadhemu acho anofanira kuva ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadraught. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu atsunya dzofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvi zvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifanire kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndiwo kuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo, Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira, kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanze kuva dzinobudirira nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Africa ichanyanya kudzokera kumashure munyadzo zveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava vari kukurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Owe weStudio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valiopod Munende kuti tinzwe maonero avo.
Ngoma Mike, zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzirisununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunhende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo timu yegore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Timu iyi munoiona sei?
Ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu iri vari kuda mabasa, vari kuda utongi husina uchenjeri, vari kudawo nyikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, nea ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro yedu, culture. Asi kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara, kuti vazonakirwa nemitambo iyi vazoitevera vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia imimi mune kopa takuodha kwamuri, tichiodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakirawo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna nina South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chii?
Apa takupinda mune yatinoti media economics, tinotarira chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, MWashington chat 01 yaKanye West ikaridzo pamaradio station ari 100, there is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tovatati isusu tine maradio station 6, Macheso obudisa nziyo, Japres obudisa nziyo, Wikiti obudisa nziyo. Manumbers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Tichipete edu hurukuru edu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva rangatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara aripo.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valiopod Munhende vachitaura naMike Owe weStudio 7 vari paRunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Tabata suka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anukonika ene mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC nchiti. Murare zvakanaka vateereri ndokusi mpinzwa naudze isiNdebele.
Kwa kuhizika atisenda wa VOA Ndebele.